Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 14 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inobatana mukuchema vaPaul Rukanda na vatafadzwa Mundwa avakashaya nezuro Manheru mutsaona yemotokari kukwekwe. Varairidzi voramba vakatsika madziro panyaya yavo yekurangwa mabasa zvisinei kuti hurumende iri kuti vaite nhaurirano nayo. Zvino munyaya dzeupfumi zvoramba zvakaomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avakavimbisa kugadzirisa upfumi hwenyika pavakapinda panyanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti iri kubatana mukuchema nhengo dzaimbiri vaPaul Rukanda na vatafadzwa Mundwa ava vakashaya nezuro Manheru mutsaona yemotokari kukwekwe. Tsaona iyi yakakuvadzawo mumiriri weGlenview South muparamende amaivimbai Tsvangirai Java pamwe nasachigaro vemadzimai ebato iri muHarare West amai Muringani. VaRukanda avaibatsira amai Tsvangirai Java kutsvaga rutsigiro ndo vaive murongi wemusangano mudunhu reGlenview South. VaMhundwa avaive hanzvadzi yamushakabvu amai Susan Tsvangirai ndo vaive vomutevedzeri wasachigaro muward 7 kuMount Pleasant. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaburitsawo mashoko ekunyaradza mhuri dzarasikirwa nehama mutsaona iyi. Vachinyora paTwitter vaMnangagwa vati vane hurombo zvikuru nekushaya kwevaviri ava pamwe nevamwe vaviri vakakuvara vachiti ndangariro dzavo dziri kumhuri dzavo. Vatiwo vari kubatana nemhuri yekwatsvangirai pamwe nenyika yose mukunamatira kuti amai Tsvangirai Java vakurumidze kunaya. Vana ava vaibva kuulawayo mushure memusangano yekutsvaga rutsigiro pamberi pekongresi yebato svondo rinouya. Amai Tsvangirai Java vari kuda kukwikwidza kuve munyori weboka remadzimai. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Ndo zvakaitika tichibva kumusangano wedu kuBulawayo. Mwana vaTsvangirai vakaita accident vane vamwe vavo vanoshanda navo kuBrainview nehama yavo angari mastructures mwana wa amaya Susan Tsvangirai vanova mai vavo nemukomana wekuGlenview angari mumastructures uyezve achisevenza kukanzo. Mukomana uyu kana pane vanomurangarira anga ari paTheGlenview 27 vakambogara mujere vachimenerwa nhema dzekuti vanga vakuvadza kana kuuraya mupurisa. Akanga ari pavakomana ivavo akabatwa asina mhosva akabuda. Zvino anga ari kushanda mumastructures zvake. Saka ndo zvazoitika izvi kutonga kwamwari tinogamuchira. Asi zvabaya panyama nhende. Zvinorwadza magamba erusununguko ava. Vanga vachishandira rusununguko, vanga vachishandira vachamisa, vanga vane tarisiro yekudongorera muZimbabwe itsva ichange iri kuuya manje manje. Tina mhuri dzavo panguva yakaoma kudai.
Tinonzwa kuti amai Tsvangirai Java vachiri muchipatara vakakuvarawo zvakadii?
Madhokotera asati atibudira pachena sezvamunongozivavo zvine maprivacy. Asi tinotenda kuti mwari avasvitsa pari zvino vari kuzama kuvayambutsa kuti vange vachibuda muchipatara. Tinovimba neminamato yevanhu nenyasha dzamwari nekurapa kwaiye nyadenga vachange vari pakati pedu honorable, vanovawo futi honorable of the parliament. Saka tiri kukumbira zhinji vese nevanhu vese vavanamatire mwana wemukuru wedu vatinodisa zvikuru. Saka tinenge tiinavo munguva yavari kushushikana iyi, munguva yekurwadziwa, munguva yemuedzo.
Chii chakakonzera tsaona iyi vaMafume?
Pakaitika kubundirana paiva neimwe mota yaifamba inenge yakatadza kuestimeta ichida kuovateka. Saka ipapa ndipo pakazoita kudhumana. Mapurisa edu asati apedza kutiudza kuti zvakafamba sei netarisiro yokuti vachange vachitiudza kuti zvakafamba sei mukufamba kwenguva. Pari zvino nguva yedu yanga yakatarisana nekuti tione kuti ava vari vapenyu vange vaorapiwa, vange vachiwanikwa vari kudzoswa pautano, tozoona kuti zvakafamba sei.
Pane urongwa here hwamaakuziva kune vakashaya ava kuti vanenge vachichemerwa kupi, vanhu vachiungana papi?
Tichange taakuziva manherano iko zvino vari muno muHarare, vanga vachigara muHarare kuGlenview ikoko. Saka tichabatana nemhuri dzacho tichazvizivisa veruzhinji kuti basa racho riri kubatwa kupi.
Vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvevashandi amaisekai nzenza vari kukurudzira kuti vadzidzisi vasarangwa mabasa asi kuti vaende kunhaurirano nebazi ravo. Mashoko aya anotevera chiziviso chekurangwa mabasa chakapiwa hurumende nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Amai nzenza vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vadzidzisi vatange vaita nhaurirano nebazi ravo vasati vatanga kuramwa mabasa, vachiti panorwa nzou huswa ndihwo hunofa. Vati vadzidzi vazhinji ndivo vanorasikirwa kana vadzidzisi vakaenderera mberi neurongwa hwavo hwekuda kuramwa mabasa. Amai nzenza vakurudzira sangano reATUS nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende kuti vatange vashandisa gwara renhaurirano navo mushure mekunge ATUS yazivisa hurumende zvondo rapera kuti nhengo dzayo dzichange dzichiramwa mabasa panokwana mazuva 14 kana nhuna dzenhengo dzayo dzisina kugadziriswa.
Nekuti handiti zvichikoro zvichangovhurwa, zvino takutonzwa kuti vakukanda mapadza pasi. Vanhu ngavakande mapadza pasi kavataurirana. Mungangoti vanhu vari kurima kumunda uko votonzwa mapadza akandwa pasi, vanhu vatoenda. Zvinhu zvinotanga zvataurirano. Saka ndiri kutotanga kuzvinzwa izvozvi kuti mapadza akukandwa pasi, asi chemo changuwo kwavari ndechekuti musati makanda pasi uyai timbotaurirana.
Asi mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera kumashure neurongwa hwavo kudzamara hurumende yazadzisa zvido zvavo.
Mainzenza vari kuratidza kusareva chokwadi semutungamiriri watinoremekedza wehurumende. Isu chatiri kuda kuti vadzidzisi vawane mari inokwana kuti vachengete mhuri dzavo. Takavanyorera tsamba dzisingaverengeke tichivakumbira kusangana navo makore ese munguva yese yapfuura tichivazivisa kuti tinoda masarari zedu United Circulars. Havana kumbota zuva rimwe chete ravakatikuka kuti tigare pasi titaurirane. Iye zvino vaona kuti tasvika pakuda kurapa mabasa nenyaya yekuti hatisi kubhadharwa. Vaakuda kuwanda nechigumwe vachinyedzera kunge munhu anoda zvenhaurirano. Isu nhaurirano hatina dambudziko nadzo, asi nhaurirano dzinofanira kuzvara kuwanikwa kwemari nekuti isu izvezvi chatiri kuziva ndekuti vanhu upenyu hwavo hwakadomira haungarambi hwakamira isu tisvikira mumabhodhiroom. Kana mainzenza vachida kuti tisangane, ngatisanganei vachitiudza madates nekuti mari yematicha inUnited States Dollars inopinda mumaaccounts mavo rini. Hatidi kuita dambe tekuswera tichitandara tichitaura mumahofisi, ivo vanhu vachishaya chikafu muzimba, vanhu vachitadza kuendesa vana kuzvipatara, vanhu vachitadza kuendesa vana kuchikoro.
Amai nzenza vati musangano pakati pevashandi, hurumende nevemabhizimusi weTripartite Negotiating Forum ndiwo wavari kutarisira kuti uchapedza nyaya dzese dziri kunetsa vashandi.
kuti chindangwa chiri cheku batsira vashandi pamwe chete nemaemployer pamwe chete negovernment kuti kana zvinhu zvichikwira nyaya yogadzirwa sei zvawataura iwe kuti kana vachiti ngatibhadharwei nemari yekunze zvechokwadi zvinhu zvakaoma ikonomi yedu haina kumira zvakanaka asi zviri kugadzirika zviri kuitoka chinhano nechinhano kana kuti step by step haizi nyaya yatingangoti tingabva tagadzirira nhasi asi tripartite negotiating forum yandakataura kuparliament svondo rakapera yandichataurazve zvakare mangwana pandinenge ndichitaura ndiri kutaura kuti pfungwa dzabva kubhizinesi dzabva kuvashandi dzabva kugovernment dzakatenderedzwa pfungwa idzodzo maprovinsi ese kuti tinzwe mafungiro evanhu kuti togara sei tese kuti tigadzirise zviri kurwadza vanhu fanika kana kukwira kwezvinhu kana kushayikwa kwemabasa tnf kana tripartite negotiating forum ndiro basa raiye iroro rekunzwa zvichemo zvevanhu vese kuti tibatsirane nyika iende mberi
atuzi inoti haisi kuda kuti iwedzerwe mari dzemihoro asi kuti hurumende ibhadhare varayiridzi mari inoenderana nemazana mashanu emadhora ekuamerica iyo yaipiwa varayiridzi vamasaraure vanoti pavanotambira mari dzavo mari iyi inofanirwa kunge yakaenzana nemazana mashanu emadhora ekuamerica neuremu hunenge huchishandiswa musi uyu zvichakadai sangano rinomirira vashandi rezimbabwe congress of trade unions rinoti vashandi vanofanira kupiwa mari dzinoenderana nekuoma kwaita zvinhu munyika mutungamiriri wezctu vapeter mutasa vakaudza vashandi pamhemberero dzezuva revashandi kuti vacharonga kuratidzira kwakakomba munguva pfupi iri kutevera kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve vamutasa vakatiwo mushandi anotambira mari iri pasi anofanira kuwana mari inoita madhora mazana matanhatu emadhora ekuamerica
we are demanding poverty data line related wages $600 nothing more nothing less tavachipisira hatikuda yedu inopfuura ipapo tikuda 600 asi hatide inoderera kubva ipapo
vachitaura pamberi pezuva revashandi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakurudzira vashandirwi kuti vagadzirise mihoro yevashandi vakavimbisa vashandi kuti hurumende yavo ichachengetedza kodzero dzemushandi wese izvi ndizvo atus nezctu dziri kuti dzinoda kuona chido chiri kutaurwa nehurumende kana iri pachokwadi ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001202 465 0318 nhamba idzi zvakare 001202 465 0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yechiuto yakafanobata matomo musudan iri kupomera mhosva vatsigiri vevakabviswa nechisimba pachigaro chemutungamiri wenyika vaomar al-bashir ichiti vari kuvhiringa mabasa ehurumende yechiuto kuitira kuti hurumende iyi ive pasi pevanhuwo zvavo Vagari vemuBurkina Faso vaita minamato yekurangarira vanhu vashanu vakafa nesvondo pachechi yeRoman Catholic Church. Apo varume vaive nepfuti vachishandisa midhudhudhu vakaridzira pfuti dzavo muvanhu vainge vakaungana muchechi iyi. Apo kusawirirana kuri kuramba kuchienderera mberi pakati peUnited States of America neIran. Nyika mbiri, nyika dziri muEurope dziri kukurudzira mativi ose kuti asawedzere kunetsana uku. America yatotumira kare ngarava yehondo kuMiddle East pamwe nezvombo zveB-52 bombers izvo zvinonzi zvatosvika pabhesi reAmerica riri muQatar. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakadzoka kubva muupoteri musi wa22 Mbudzi 2017 mushure mekupidigurwa nemauto kwaivaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakavimbisa nyika kuti ivo vaizogadzirisa upfumi. Asi kusvika pari zvino zvinenge zvakona n'anga murapwa achida. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamuzinda webato ravo weZANU PF muHarare vadzoka muupoteri, vaMnangagwa vakaudza zvuru nezvuru zvevanhu zvainge zvaungana kuzovatambira kuti vainge vachida kugadzirisa upfumi hwenyika, vachivimbisa vanhu kuti vaizovawanisa mabasa. VaMnangagwa vakabva vadomawo muzvinafundo mutuli Ncube kuti vave gurukota rezvemari. Vachitaura muna Gumiguru gore rapera, vaNcube vakati vanoda kuti vanhu vatange kutaura nezvekugona kana kukundikana kwavo kwapera mwedzi mitanhatu. Mwedzi iyi yapfuura vamwe vachiti urongwa hwavo hwetransitional stabilization program hunenge husiri kubudirira, kunyange hazvo ivo vari kuti vakwanisa kudzikisa bhajeti yehurumende. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti muromo hauzarirwi nerwizi.
Zvinenge zvakona kubva pakachinjwa hurumende, pane zvakawanda zvakataurwa nenyaya yeupfumi, asi zviri kuitika on the ground ndezvekuti hapana zvachinja.
VaMnangagwa vakavimbisawo kuti vaizokwezva vekunze kusanganisira vekuBritain neAmerica, avo vainge vavatemera zvirango pamwe nevamwe vakuru vakuru veZANU PF vachivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti Zimbabwe yakundikana zvachose kukwezva vekunze ava.
Mareforms atatakatarisira kuti achaitwa kuti anga achizounza confidence muekonomi, nyaya dzekudhila neuori zvakwashukira munyika hadzinisi kufamba nenzira yatachingofamba nadzo, ndo nyaya dzinounzawo confidence muekonomi. Saka pari zvino muri kuona kuti nyaya yeconfidence yakatsvati bererei.
VaMnangagwa vatendererawo nenyika dzakawanda dzinosanganisira China, Russia, Belarus, Switzerland nedzimwe, uko mapepanhau ehurumende anobva aburitsa misoro yenhau yekuti vanenge vadzimba zvikuru nekuwana anonzi mamega deals. Asi vamwe vanoti izvi ndizvo zvaingoitwa navaMugabe pasina chinobuda. Asi vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vari muzvinabhizimisi vakalisto Jokonya vanoti nyaya yapa kuti Zimbabwe itadze kubudirira inyaya yezvirango zvayakatemerwa.
Nyaya inonyanya kurwadza panyaya yemasanctions akaitwa namaAmericans ndeyekuti iwo maAmericans ari kutoshandisa masanctions kukondrola nyika dzese dzapasi rose nokuti mari yavo ndiye inoshandiswa pasi rose. Saka chanyanya kubaya kuno ndechekuti kana ikashandisa mari yavo ivo vanotopedzera mabhengi omune meda akupanishwa kunzi mashandisirei muri kuitirei izvozvo nokuti nyika yenyu ine masanctions.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vanoti kushaikwa kwemari yekunze kurupa kuti vemabhizimisi vagadzire zvinhu zvishoma. Dambudziko iri rabva ranyanya kukomba sezvo magetsi atangawo kunetsa sezvo mvura yave shoma kukariba uye pasina mari yekunze yekutenga magetsi kubva kunyika dzakaita seMozambique neSouth Africa. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti havo vemaindustry havasi kuzonyanya kudzimirwa magetsi.
Mamiriro atakaita ndeyekuti kumakampani ese kana kuti strategic areas edu ese akafanana kana neve winter cropping ndo vatinenge tichiti magetsi atiri kuwana anofanira kutori anga achinda kwavari kuti isatanganisika kumativi akafanana naiwayo.
Asi vamoyo vanoti kudzimwa kwemagetsi mudzimba idambudziko zvakare pachitariswa mamiro eupfumi hweZimbabwe.
Nenyaya yekuti mavasa akachinja, mavasa akuitwa kudzimba, industry hazisi kuindustry takajaira chete. Industry dzakudzimba sezvo the nature of production yakati chinjei.
Ko chii chinoda kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika? Tabvunza vatenda ibiti avo vaimbova gurukota rezveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC.
It's a political crisis. Use vakatonga, it's not possible kuti utonge usina consensus kana kuti chibvumirano chevavo vauri kuda kutonga. Hazvigoneke naizvozvo. Kuupfumi hapana zvavanoziva. Kuupfumi taifanira kuita deal neinonzi macroeconomic stability or fiscal consolidation or kurarama living within our means. Chechipiri tofanira kugadzira nyaya yemonetary policy, tobvisa chipuka chatinonzi RTGS dollar.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vemabhizimisi kuLondon kuAfrica Financial Services Investment Conference svondo rapera kuti Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu kuti ikwanise kukwezva vekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona Nasi. Tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika nemararamiro evanhu.
Ndinonzi Sasha Gova, ndofona ndiri kuJohannesburg, South Africa. Ndiri kutaura ndakamenda maerano neCongress yeMDC iri kuitwa Mpa24 naMpa24. Ndirongotiwo hazviri kuitwa zvirinyatsoziona zviri kufamba zvakanaka. Tinyatsoona madhibheti ari kuitwa o, tinyatsoona nhengo dzakafukidza dzavachapedza vari kuda kuitira vanhu vachitaurawo majekerere. Tikuonawo vachibvunzwa mubvunzo pane zvakamboitika, pane vagara varipo pazvigaro. Tinyatsokuona kuti zviri kufamba sei, vanhu vese vachinyatsogutikana. Uyezve inyaya yekumatare yakaiswa yekuti vambomire kunge vachiita Congress yavo, but handioni zvichimisa Congress nekuti MDC inoridzwa navanesu nichamisa ndoiichaunga. Uyezve ndovari kudiwa vevanhu.
Ini ndinonzi William Ngezi, ndikutaura ndiriko Canada kuMontreal. Zviri kuitika muZimbabwe zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvino shaisa mufaro kunyanya-nyanya kune isi vana veZimbabwe. Ine chikonzero chekuti Zimbabwe inyika yakanaka, asi mamiriro aiita zvinhu muZimbabwe anoratidza kuti isu vana veZimbabwe tiri kushaya hanya nenyika yedu. Tiri kukundikana kuzvipa upfumi hwatiinahwo hwakafanana nemvura. Zimbabwe hatingati inyika isina mvura zvamuchose, asi inyika yekuti tiri kukundikana kana kuti utungamiriri huri kukundikana kugadzirisa zvidi zvinodiwa nevanhu. Dai utungamiriri hwaita hanya nevanhu, zvinhu zvaikwanisa kugadziriswa zvakanaka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, varayiridzi vechikwata chemaWarriors Sande Chidzambwa naLloyd Mutasa vazivisa veruzhinji mazita echikwata chavo chekumakundano e2019 Africa Cup of Nations Finals neCOSAFA Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Varayiridzi ava vanoma chikwata chakasimba chinosanganisira Nyasha Mushekwi, oyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuchikwata chake chekuChina cheDalian Yifan. Mushekwi akapedzisira kutambira maWarriors ma 2017 Africa Cup of Nations kuGabon. Asi makandiro ari kuita zvibodzwa amanikidza Sunday Chidzambwa nevamwe vake kumupa mukana wekunotamba kuEgypt. Asi mushekwi haasi kuuya kuzotamba kuCOSAFA Cup sezvo nhabvu kuChina ichangotanga, asi achabatana nevamwe vese vemaWarriors kuEgypt kumakwikwi anotanga muna chikumi. Mushekwi haasiriye ega asina kutamba munzira yemakundano aya adaidzwa, sezvo Chidzambwa apa mukana zvekare kuna Walter Musona, Tafadzwa Rusike, Dennis Dauda, Tabani Kamsoko na Lawrence Mutanga. Asi vakawanda vari muchikwata ichi ndeavo vakabatsira Zimbabwe kubudirira kuenda kuEgypt, kusanganisira captain wavo Knowledge Musona, Kama Billiard, George Chigova, Evans Rusike, Tendai Darikwa, Ronald Pumbidzai, Marvelous Nakamba, Tino Kadewere na Alec Mudimu. Manager wa Warriors wa Wellington Mpandare vanoti dadanurira vamwe vevatambi vavadaidza.
Ronald Pumbidzai, Tendai Darikwa, ma midfielders Dani Piri, Masha Muneti, Marvelous Nakamba, Kutelezi Nguwe, Tafadzwa Kutinyu, Ovid Karuru, Kama Billiard, Ndakwashe Mahachi, Tafadzwa Rusike, Richard Dachiro, Talent Shawapiwa, Leroy Mavunga, Knowledge Msona, Tabani Msoko, Rodo Chidengetere, Mastrikers Acho, Nyasha Mushekwi, Evans Rusike, Walter Msona, Tinotenda Kadewere.
Vamupandare vanoti vari kufara nevakomana vavaunganidza ava, vachitivo pakabva kure nehondo yeAfcon zvekuti vane chivimbo chekuti vanonoita mashiripiti kumakundano aya.
Mukatarisa pamakomana vataunganidza ava, vazhinji vacho ndivo vakatanga nayo nyaya iyi patakatanga neLiberia, saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvi ende tiri kutarisira zvakawanda pavanhu.
Munyori wemutambo wenhabvu vatawanda Tafire Nyika vanoti semaonero avo chikwata ichi chakasimba zvikuru zvekuti vari kuona tichinopunza mikono kuEgypt.
Chikwata ichi tinotini chikwata chakasimba. Mukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino, ndo chikwata chakasvitsa ipapa kunze kwe just two new faces. Saka tinotarisira kuti chitamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda sezvo chikwata changa chichingotamba zvakanaka pamaqualifiers esapo.
Vamupandare vanotitaurira urongwa hwegadziriro yemaWarriors vasati vasimuka kuenda kuEgypt.
Tiri kutarisira kuti vakomana ava vanga vachipinda mucampu musi wa20 zvichozosimuka zvakare takananga paDurban musi wa28 uko kwatichange takakemba kusvika tatanga kutamba magames ekucosafa. Tozobva kune imwe timu takananga paNigeria musi wa5, iyo timu inenge nevakomana 18 vachinotamba musi wa8 neNigeria.
Maoders ari kutarisira kubudirira kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira Zimbabwe yatenderwa kutamba nedzimwe nyika muna 1980. Katatu kese kavakaenda kumakwikwi aya muna 2004, 2006 na 2017, Zimbabwe yanga ichingobuditswa munharaunda yemuma gungano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Nhasi tiri kutarisa kushandiswa kwesocial media mukufambiswa kwemashoko munyika. Semaonerenyu, social media iri kubatsira here vatapi venhau mukufambiswa kwemashoko kwakanaka? Veruzhinji vari kushandisawo zvakadii social media? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba zvekare +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobatana mukuchema vaPaul Rukanda navatafadzwa Mundwa avakashaya neZuro Manheru mutsaona yemotokari kuKwekwe. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Sandekile Mhlanga.